takataritsanane 16 days of gender violence activism senyika oro samadzimai takangotarisa kuti mazuva ekuratidzira kuipa kwegender-based violence, kudhura kwegender-based violence, kukanganisa production kwegender-based violence, kuti vanhu tizive tose varume nevakadzi kuti gender-based violence yakaitira chii, kunyanya mudzimba matinogara, kungave kuvana vedu vatinogara navo, kungave vanogarwa navo nevarume. Tudangoti dai senyika tasiyana nenyaya yemhirishonga. Nyaya yemhirishonga mudzimba, mhirishonga pamabasa, mhirishonga pese pese zvapo aitanga tairegedza, nokuti haitipundutse senyika. Inotikanganisa, inodzorera pasi GDP yenyika, nokuti vanhu vakawanda kana vakuvadzwa mukurwa kwavanenge vachiita mumhirishonga vanenge vasisagone kuita mabasa avo.
Zvii zvamuri kuita imi sevadare? Pane mitemo here iripo yekudzivirira mhirishonga mudzimba?
Separamendi nehurumende pane mitemo yakaitwa neparamendi yekudzivirira izvozvo, Domestic Violence Act. Itarisiro yedu zvakare yekuti titarisane nevanoshandisa mitemo iyi vakaita semapurisa, semakoti edu, kuti vashandise mitemo ine mazvo kana vanhu vauya kuzomhanyara nyaya dzemhirishonga, vanhu vachitemerwa zvirango zvakakodzerana, zvinhu kana zvakatopfuura kukodzerana, kuitira kuti vanhu vatye vasuduruke munyaya dzemhirishonga mudzimba.
Mambotaura kukosha kwakaita kuti vanhu vasatsikirire nyaya dzakadai sedzemhirishonga, kunyangwe mhirishonga iyi iri kuitika mumhuri. Mungava pekurudziro ipi?
Pari zvinezvi tinongovapa kurudziro yekuti mhanyarai nyaya dzenyu kumapurisa. Tinovapa zvakare kurudziro yekuti tinoshanda zvakare nemusasa, endai munotaura nyaya dzenyu kumusasa. Pari zvino ndo yatiri kunyatsodziva iri kunyanya kubata nyaya dzemhirishonga mudzimba. Mhanyarai nyaya dzenyu, endai kuzwala kuti mugone kuwanirwawo maloya, batsirwe kuwana maloya ari pachena anonobatsira kuti nyaya dzenyu dzisanotsikirirwa zvakare kumakotsi ikoko.